Mukurano nezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland and West, Dr. George Kambondo, vanoti paita dambudziko remalaria munzvimbo dzinocherwa goridhe dzePatchway, Battlefield neDonain dziri mumatunhu madiki anopisisa zvakanyanya anoti Kadoma, Sanyati neMhondorongezi. Vakambondo vanoti vazhinji vevanhu vakabatwa nechirwere ichi vanhu vanochera goridhe zvisiri pamutemo kana kuti makorokoza.
We had sort of an outbreak ye malaria in it was Sanyati and a Patchway area na ne Mhondorongezi area I battlefields kuma mines. Most of them it was affecting my artisanal miners.
Vakambondo vanoti tsvakiridzo yavakaita inoratidza kuti makorokoza anoenda kunochera goridhe manheru vakawanda vavo vasina kupfeka hembe dzinofukidza muviri wese.
Yekuti vanoenda kumamaini usiku and vachikwanisa kurumwa nemosquito and zvimamaini zviya zvavari kuita zvindomuri kubridha mosquito yakawandisa.
Dr. Kambondo vanoti vari kuita chirongwa chekufamba vachiongorora kuti munhu ane utachiona hwemalaria here uye vose vanowanikwa vainawo vanobva vabayiwa. Vanoti vari kuvapawo maneti asingapinde humutu unokonzera malaria munzvimbo dzose dzinocherwa goridhe mudunhu.
Taka tichivatesta, we doing mass testing for malaria. Anenge awanikwa ari positive then time atotreatwa and we've issued ma mosquito nets kuma miners, artisanal miners. Totopinda muzvimamaini zvavo.
Mumwe wechidiki anochera goridhe zvisiri pamutemo anoda kuzivikanwa nezita rekuti Dhivha anoti kurumwa nehumutu unokonzera malaria injodzi yebasa rake sezvo mabasa ose ane njodzi yawo. Pachigaro weboka remadzimai anoita zvekuchera zvicherwa Muzvare Chiedza Chipangura vanoti zvinorwadza kuti makorokoza ari kutambudzwa nemalaria chirwere chinogona kudzivirirwa vanhu vakaita utsanana hwekucheka huswa pedyo nemakomba avanenge vachichera goridhe.
Vashandi vemumigodhi vacheri vechidiki ava vakuvara neurwere hwemararia mashoko anosiririsa nokuti zvinhu zvinogona kudzivirirwa zvikuru sei tikachengetedza nhau yeutsanana pamakomba atinoshandira. Nguva ino tabva munguva yemvura yanguva yechando inounza dova neunyoro hwakasiyana siyana. Nokudaro chitsvambe chiri kwatiri isu dzemigodhi nevakomana navana baba vanoshanda pamigodhi kuti tichekerere huswa kuitira kuti humutu husawane pekuberekera.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti havatarisire kuti chirwere chemalaria chinetse nguva ino yekunotonhora asi vanoti hazvishamise kuti chiri kunetsa munzvimbo inocherwa goridhe sezvo vachisiya makomba akawanda asina kufutsirwa ayo anochengeta mvura umo munozvarira humutu uye makorokoza anoshanda nguva dzakawanda vasina kupfeka.
Nzvimbo zhinji mazuva ano dziri kutonhora chaizvo uyezve mvura haisi kunaya saka tii kutarisira kuti pave ne outbreak yemalaria. Asi toziva hedu kuti nzvimbo dzinoshanda makorokoza inzvimbo dzine makomba akawanda anenge asina kufutsirwa. Mvura inogona kumira imomo. Dzimwe nzvimbo dzinopisawo senzvimbo dzamuri kutaura dzokumashi West, temperature dzeko dzinomboti kwire zvikuru. Saka ndofunga ndozviri kukonzera malaria outbreak. But pane zvimwe zvakawanda zvichirana naizvozvo zvakafanana nokuti vanhu vacho vanosevenza kusvika usiku vanhu vanenge vasina kupfeka kana mashepi chaiwo.
Mukutanga kwemwedzi uno vanhu vaviri vakafa kufilabhusi nebulilima kumatebelelen south. Bazi reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti vanhu vanodarika 500 ezviuru vanofa nechirwere chemalaria pagore. Bazi rezveutano rinoti radzikisa uwandu hwevanhu vanofa nechirwere ichi munyika nezvikamu 90 kubva muzana. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.